Zimwe nyanzvi mune zveupfumi dzine maonero akasiyana siyana pagwaro rakaburitswa nezuro nebhanga guru renyika riri kuratidza mamiriro akaita upfumi zvichitevera zvirongwa zvakadzikwa nebhanga guru zvekudzikamisa upfumi hwenyika. Bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoti riri kufadzwa nekubudirira kwarinoti kuri kuita zvirongwa zvaro zvekudzikamisa upfumi hwenyika kuburikidza nemitemo yakasimba yemafambisirwo emari, kukwira kwehuwandu hwemapeni egoridhe ari kutengeswa uye kubatwa mhandamatsipa kwemusika mutema nemitemo yebhanga guru iri. RBZ inoti komiti yayo inoona nezvemafambisirwo emari yemonitary policy committee iyo yakasangana nechishanu chadarika yakaona zvakare kuti inflation yepamwedzi yakadzika kubva pazvikamu makumi maviri nezvishanu nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 25.6% mumwedzi wachikunguru kuenda pazvikamu gumi nezviviri nezviga zvina kubva muzana kana kuti 12.4% muna Nyamavhuvhu. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanowirirana nemuono wekomiti yezvemafambisirwo emari iyi.
Hongu, ndinowirirana nezviri kutaurwa nebhanga reReserve Bank. Nyaya iripo hombe ndedanho rakatorwa nebhanga iri rekuti pave neyatingati pachirungu kana economics tight or conservative monetary policy no limit money supply munyika. Takaona kuparurwa kwemagold coins kuchiita mop up excess liquidity, excess money supply muekonomi. Asi zvakakosha ndezvekuti pave nesupporting fiscal policy. Zvirauti public spending yehurumende inofanira kunge ichisupportawo donzvo reReserve Bank retight monetary policy.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti havawirirane nemaonero ekomiti yeRBZ aya vachiti zvairi kutsanangura zvinenge ngano yemubhuku zvisiri zviri kuitika muvanhu.
Vanhu vomuZimbabwe havana basa nezvi zvakandawanda zviri kutaurwa zvemacoins zveinfl. Chavanongoda chete jonga ndechekuti kana akapinda mushop otenga chinhu mustoro otenga chinhu chakachipa mari yacho isingapfuvi mazuva ese.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvare Chennai Moyo Mutambasere vane maonero avowo anosiyana nebhanga guru reRBZ vachiti havaoni zvirongwa izvi zvichienderera mberi nekudzikamisa upfumi hwenyika.
Hazvigoneke kuti pamberi apa kana tiri kutengesa gold tichitengesa nemaRTGS tichava nezvakawanda zvatichabatsirikana nazvo nekubva mukutengesa magold coins aya.
Panyaya yekudzikira kweinflation vangwenya vanoti hapana chatichadzika sezvo mutengo wezvinhu zvinotengwa zvakanyanya nevarombo zvakaita seupfu nechingwa isina kushanduka.
Kana mutengo wechingwa usina kuchinja, kana mutengo weupfu usina kuchinja, ndozvataita kuekonomisi anonzi magift and goods zvinhu zvinotengwa nevanhu varombo, hapana chatichachinja. Saka inflation yavari kutaura iyoyoyo inofambirana necost push yeimport push inokonzerwa nemari dzekunze kwenyika, madhora anotengwa pamusika mutema. Saka kana madhora anotengwa pamusika mutema ekuamerica ava mashoma, zvinorewati zvinhu zvinounzwa munyika zvinenge zvisingachanyanyi kudhura nokuti mari yacho yakuwanikwa yakawanda.
Ukuwo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinotiwo zvinonetsa kuona kana matanho ari kudzikwa nebhanga guru aya ari kushanda matiri ose nekuti kunyange hazvo musika mutema wadzikamiswa. Mutengo wedhora rekuamerica pamusika weRBZ auction floor uri kuramba uchikwira zvekuda kutobata mutengo uri pamusika mutema. Pari nhasi dhora rekuamerica rinonzi riri kutengwa nemadhora ari pakati pemazana matanhatu nemakumi mashanu emunyika kusvika pamadhora mazana manomwe emunyika zvichienderana neuwandu hwemari iri kutengwa. Pamusika weRBZ dhora rekuamerica ranga richitengwa nemadhora mazana mashanu nemakumi maviri nerimwe emunyika uye mutengo uyu unotarisirwa kushanduka zvakare nhasi.